Dare repamusoro ririkutarisirwa chero nguva kutanga kuzeya nyaya yekunetsana pakati pesangano reBroadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ nekambani yekwese TV yavaStrive Masiwa. Nyaya iyi yakakwidzwa nechimbi-chimbi kudare negweta ravaMasiwa vatawanda nyambirai vachiti bhodhi reBAZ rainge risiri pamutemo sezvo nguva yaro yainge yapfuura apo rakatara kuti vaMasiwa havaikwanisa kutevenyura munyika. Kwese TV yainge ichiedza kubatana nekambani Dr. Dish mukutanga kutevenyura pa satellite mumagwaro ayo kudare kwese TV inoti inogona kurasikirwa nemari inosvika mamiriyoni mana emadhora uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matanhatu vanogona kurasikirwawo nemabasa. Nyaya yekunetsana kwehurumende yeZimbabwe nekwese TV iri kuuya kunyange hazvo kambani iyi iri kutepfenyura munyika gumi nenhatu dzemuAfrica dzinosanganisira Zambia, Mozambique, Kenya, Swaziland neEthiopia. Pari zvino hurumende iri kutatarika kuti iwane vekunze vanotanga mabhizimisi munyika uye yanga ichiedza nepose painogona kukwezva imwe shoroma yekuNigeria ine mari kudarika vamwe vose muAfrica vaAliko Dangote vekuNigeria. Asi chii chinopa kuti mwana weZimbabwe vaMasiwa vanetseke kutanga mabhizimisi munyika? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti iyi inyaya yekuti muprofita haana chiremera kune vekwake here sezvinotaurwa neBhaibheri.
Ya, tinogona kudaro zvechokwadi. Bhaibheri shoko raMwari rakadaro rakati muprofita zvamataura. Asi I think takakosha kuti tinge tichitsanangura ndechekuti hachisi chinhu chinopa chiremera uye chimiro chakanaka kunyika yedu. Mhende iri kutaura kuti toda kuunza mabasa but havasi kugadzira environment yacho yekuita kuti malocal investors anga achicreata emabasa zvobatsira donzvo rehurumende rezimaset.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende mubatanidzwa vatendai biti.
Mungati munganyimeka kwese TV license when almost every house in Zimbabwe iri kuwacha DSTV. Saka maite ipapapa. Then po yo the monetary value Zimbabwe is losing millions and millions of dollars tichibhadhara ku DSTV. So chaipo kuti Strive mwana wemunomu apiwo mari iyoyo chii. Uyezve is an investor. Iko zvino ndakanzwa kuti ari kuvaka kwese TV iri kuvaka zi head office rinotyisa kuKenya. That head office would have been here and it shows kuti Zano is afraid of independent black capital. That's why vane mari vese muZimbabwe vakambopinda mumajeri vana Farai Rodzi, vana Nigel Chanakira, vana Mawere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti zviri kuitwa munongedzo wekuti hurumende inoda kuramba iri iyo yoga inotepfenyura kuruzhinji.
Simba rekutepfenyura isimba guru pane zvinotongerwa nyika nokuti mukutepfenyurwa ndokunotaurwa atingati human rights abuses.
Kunyange hazvo vakawanda vari kuti vaMasiwa vapiwe rezinesi, vamwe vakaita semunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vaMasiwa vanofanirawo kubata vashandi vavo zvakanaka.
Kwekutanga tiri kuti zvakatoshata nezviri kuitwa nehurumende kuti vavanyime license, zvakashata kuti vakwanise kuoperata zvakanaka munyika. Asi ivo also sekambani vanofanira kuva vachipa vashandi vavo kodzero rakafanana, kodzero rokuti vashandi vajoine maunion, vashandi vakwanise kufuma maworkers committees kwavanenge vari, vashandi vakwanise kuwana macontracts ari pamutemo, macontracts anotambirwa kumaNECs. Noti zvatiri kuona macontracts ari kupiwa vashandi vanoshanda kumame macompanies avo, kuti macompanies akafanana nevana Steward Bank. Kuti vashandi vakawanda vanokonsidwa sema-independent contractors.
Aka akasike kutanga vaMasiwa vachinetsana nehurumende. Muna 1995 vaMasiwa vakabudirira kuzopiwa rezinesi rekuvamba kambani yeEconet Wireless mushure mekumbonetsana zvakasimba nehurumende.